Bhuku 6 Jesu Muporesi Nungamidzo Jesu akadzidzisa vanhu nezvamwari asi akavaratidzawo kuti akanga ane simba guru rakabva kuna mwari. Tarira mifananidzo ugoenda pamufananidzo unotevera paunonzwa rwiyo urwo. Mufananidzo 13 Jesu anobhabhatidzwa. Mariko 1 ndima 4 kusvika pa11. Mumufananidzo uyu tinoona Jesu asati atombotanga kudzidzisa vanhu. Murume waanaye ndiJohani mubhabhatidzi. Johani aiziva kuti Mwari aizotuma Jesu panyika. Johani akanga achirayira vanhu vechiJudha kuti vabve panzira dzavo dzakaipa uye vashumire Mwari. Avo vakatenda shoko raJohani raibva kuna Mwari vakabhabhatidzwa nemvura. Kubhabhatidzwa kwaiva chiratidzo chokuti vaizopinduka panzira dzavo vagorarama kuti vafadze Mwari. Johani akati, "Shure kwangu kuchauya mumwe ane simba kupfuureni. Ndinokubhabhatidzai nemvura. Asi iye achakubhabhatidzai nomweya mutsvene. Mweya mutsvene anopa mutendi wose simba rokuteerera Mwari." Pano Jesu anoya kuna Johani nokuti aida kubhabhatidzwawo. Kunyange zvazvo asina kutombotadza, Jesu paakanga ava kubuda mumvura, chinhu chinoshamisa chakaitika. Matenga akazaruka, mweya mutsvene waMwari wakauya pamusoro pake nomufananidzo wenjiva. Inzwi raMwari rakataura richibva kudenga richiti, "Ndiwe mwanakomana wangu wandinoda, wandinofarira, wandinofarira kwazvo." Mushure mokubhabhatidzwa kwake, Mwari akabvumira Satani kuti aedze Jesu. Pakumuedza, Satani haana kushandisa shoko raMwari zvakanaka. Asi Jesu akakunda Satani nokutaura mashoko akanyorwa mushoko raMwari musimba romweya mutsvene.